Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhiro akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhiro anhasi uri musi wemugovera ndira 27, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanosukikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeOperation Restore Legacy iyo yakabvisa vaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika.
Chera Studio 7 everyday. Pa Studio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatisingawane paZTV. Nekuti ZTV yakamonopolize very the one political part. So Studio 7 inotibatsira kuti everyday tinge ti updated and nyaya dzavanobata, nyaya dzinotibata sei everyday dzatisingakwanisa kutiwane. So we are happy about them.
Vatereri veStudio 7 vanocherechedza kusvitsa makore gumi nemashanu kwaitwa neStudio 7 nhasi vachiti inovapa nhau dzechokwadi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzerudza nhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbi vemusori mukuru uye vari mumwe vevanhu vakarwa muhondo yerusununguko vaPeter Munatsi varangarirwa nhasi panyaradzo yaitwa kumba kwavo kuGlendale. VaMunatsi vanonzi vakafa mushure mekurohwa zvakaipisisa nemauto panguva iyo mauto aibvisa pachigaro vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Vanhu vaungana nhasi vanga vasina kusununguka kutaura kuti chii chakaitika pakufa kwavaMunetsi, avo vanonzi vakafa musi wa15 Mbudzi mushure mekurohwa zvakaipisisa nemauto sezvo vaifungidzirwa kuti vaikanganisa mauto apo aibvisa pachigaro vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Panyaradzo yaitwa nhasi pange pakaoma uye hama dzavo kana mudzimai wavo amai Rose Munetsi kanawo vana vavo vange vasingabvumidzwi kutaura nevatori venhau nevanhu vange vasingazivikani kuti ndivanani. Vange vakatumwa kutaura kuti vape umbo pamusoro peupenyu hwaMunetsi vange vachitya kutaura uye vakwanisa kutaura vataura kweminiti imwe chete. Vamwe vatadza kutaura zvachose. Amai Munetsi vauza vanhu vapinda mugungano ranhasi kuti murume wake aive nerudo. Vamwe vataura panyaradzo iyi vati zvakaitika zvakaoma uye zvakarema kuti vataure zvakaitika pachena. Vachinyora mubepanhau repadandemutande vaimbo vegurukota muhurumende yavaMugabe uye vari muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwau vati vaMunetsi havaifanirwa kufa mafiro avakaita. Vati vaMunetsi vakaurayiwa nevanhu vakabvuta masimba ehurumende yavaMugabe. Vachinyorawo paTwitter nguva yapfuura vaive gurukota izvidzidzo yepamusoro vajonathan moyo vakatiwo vamunetsi vakaurayiwa nemauto vasori vakawanda vapinda muchityo chanhasi varamba kutaura nevatori venhau hatina kukwanisa kunzwa divi remukuru wevasori ambassador isaac moyo sezvo vange vasiri kudayira foni yavo studio 7 hainawo kukwanisa kunzwa kumutauro wemauto kenel overson mugwisi sezvo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reharare vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reharare kuwarren park uye zvinonzi mauto akapa mhuri yavo zana remakirogiramu enyama parufu rwavo zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation restore legacy vasori zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation restore legacy vasori nemapurisa akawanda anonzi akashungurudzwa nemauto sezvo pakanga paita zvikwata zviviri zvaipikisana ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vatereri vestudio 7 varumbidza zvikuru nhau dzavari kupakurirwa nestudio 7 asi varikurudzirawo kuti dai nhepfenyuro iyi yawedzera zvirongwa zvenhau pamwe nekuenda kune dzimwe nzvimbo dzisina vatori venhau kunyanya kumamisha. Patricia Mdadigwa anotipa nyaya inotevera.
Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 30 UTC, 7:30 p.m. in Zimbabwe on January 27, 2003. And you are listening to the first edition of Studio 7, a new program for Zimbabwe, coming to you from the Voice of America.
Studio 7 yasvitsa makore gumi nemashanu nhasi kubva zvayatanga kutepfenyura musi wa27/2003 muchirongwa chechirungu. Vashamarari vayo muWashington vari Ray Choto nantimi yake. Chirongwa cheshona nendebele chakazotanga musi wa7/2003. Mumwe muteereri weStudio 7 vaJames Chidakwa vati vanofarira Studio 7 nekuti vanowana nhau dzejekerere. Asi vachidhakwa vati shuviro yavo ndeyekuti dai Studio 7 yawanikwawo paterevhizhini dzinoonekwa mahara.
Chera Studio 7 every day. Pa Studio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatisingawani paZTV. Nekuti ZTV yakamonopolize very day one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti every day tinge tiri updated and nyaya dzavanobata nyaya dzotibata sei every day dzatisingakwanisa kuti tiwane. So we are happy about them. But tinodawo kuti Studio 7 daida yakwanisa kuti ichiitawo kana TV station kana kuti takwanisa kuchivanzwa kuma free to air channels isaya kuti tisavangowana pari pamasaisai chete radio. Tivawane pese pese kuitira kuti kune kune vamwe vasakwanisa kuwana maredio mimba dzavo asi free to air channels haya vanovatevera every day vanokwanisa kuti vakavabata vamanheru vakaenda ipapo vanokwanisa kuti vanzwe.
Mumwe mutereri weStudio 7 vaKit Charumbira vatiwo Studio 7 inovapa nhau dzekunzvimbo dzakasiyana-siyana vakati izvi zvinovapa ruzivo rwezviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
Studio 7 tinoifarira zvakanyanya. Chikonzero tikatarisa Studio 7 tinowana maupdates zvakawanisa zvinosanganisira nenews nezviri kuitika munyika medu panguva idzodzo. Vosikatarisana neset media yadinowa ZBC inoprovida zvinhu zviri politicized zvinongorerekera kudi rimwe chetere zvamatongerwo enyika zvinosina nakidzi vanhu vanoda kusiva vachidzidziswa vachiona ruzivo nepane zviri kuitika. Information iri kusvika kuvanhu kubuda neStudio 7. Sari kuStudio 7 chimwe chinogona kunge yakasara nyaya yekuda achikwanisa kutovhurawo kana ari madhishi chaiwo chaiwo kunyange vanhu vachitoteerera asi chizvozati Studio 7 yatovawo nemadhishi pachayo vanhu vachiwocha Studio 7 ikasvika pakuisa mavideos and other things mainterviews mamwe anoda kuona kunge ari live achitobuda pachi pamadhishi tomona kuti zvogona kuti ati Studio 7 irambe chenderera mberi nodai zvaramba zvakadaro.
Mumwe mutereri valove mochitsa vatiwo chavanonyanyofarira pastudio 7 inhau dzisina divira dzinorerekera dzavanowana.
Zvandoda kuifarira kustudio 7 ndechekuti inotaura zvinhu zviri nejekerere zvisina propaganda zvinoita mamwe mastations izi saka tinoti dai ramba yakadaro.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navawashman Ncube vakurawo nechiwayi vatiwo chinonyanyovafadza pastudio 7 mukana uri kupiwa kumapato ese zvematongerwo enyika kuti vabude panhepfenyuro iyi vachipa pfungwa dzavo. Asi vachi waivati oshuiro yavo ndekuti nepenyuro ye Studio 7 iwedzere vatori venhau zvikuru kumamisha.
Tinofara kuti tiri kuona Studio 7 pa ground. Tinofara zvekuona kuti gore radarika iri Studio 7 yakawedzera coverage yayo kuma political parties ese yakapa munhu wese mukana. Inopa munhu inokoshesa munhu wese zvinova zvinhu zvakatifadza. Pakaita improvement kana isuo CMDC nguva yataitwa tinofara nazvo. Tinotarisa kuti Studio 7 mazuvano tevera zvirongwa zvaipote mareporters ayo achienda kune dzimwe nzvimbo dzatisiri kunzwa kuti kwakamira sei, kwakaita sana vanotikombedzi vana Malipati kuti tinge tichizivawo kuti kwakamira sei uye zvichemo zvavo ndezvipi. But so far tinofara seMDC kuziva kuti vari kupa munhu wese mukana.
Vanoronga mabasa eMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai Mumbare vaRichard Birindi vatiwo vanofadzwa nezvirongwa zveStudio 7 nekuti nepfenyuro inopamukana kumapato esare munyika. VaBirindi vati nepfenyuro dzehurumende hadzitori nhau kubva kumapato avo. Vatiwo Studio 7 iri kubatsira kuwanisa vagari nhau kunyanya kumusha kwavo kunyamapande uko vati hakusviki masaisai enepfenyuro dzehurumende.
Isu ndiro tiri kufara ne Studio 7. Because so far izvo zvizvi iri kutikavhira nyaya dzedu dzichibudisa nyaya zhinji dzadzisiri kukwanisa kubudiswa neZBC. Zviri kuita kuti zvifumure zvinhu zvakawanda zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka nekumamisha tiri kufara kuti kumamisha vana mbuya vedu vaakusvika kutonzwa kuti munyika muri kuitika zvakati, nekuti tine nzvimbo dza dzakaita sekuna Namutoko naNyamapanda kwavatozivi nhau dzeZBC vanotoziva kutonzwa Studio. Saka tiri kukumbirisa kuti iwedzere kuchiramba ichiexpanda munzvimbo dzakasiyana-siyana, iise masenda dzakasiyana-siyana anenge vachivapa information yakanda kutiri nyika yese izve zvine zvichiitika.
Mumwe anorarama nekutenga zvinhu vamoyo watid vakurudzira kuti dai Studio 7 yawedzera zvirongwa zvayo zvenhau.
Studio 7 tinefarira zvakanyanya. Patinotokumbira ndepekutoti taikumbira kuti I think it every hour kana yovaone chimwe chirongwa pakati pemasikati apapo zvekutiwo kuma12o kana kuma1o kana oni tinoona sekuti zvinotibatsira. Tinoona mukana mukuru wekunzwa zvakawanda neStudio 7 because nguva zhinji Studio 7 inotibatsira pakuti inotaura chokwadi straight zviri paground. Haitauri yakazembera kune zvematongerwa enyika chete asi inotaura matima naose.
Mumwe mudzimai anofarira Studio 7 amai Otilia Chikandire vatiwo vanoona sekuti Studio 7 ine chokwadi panhau dzainoburitsa zvichienzaniswa nenhepfenyuro dzehurumende idzo vati dzinonyepera veruzhinji kunyanya panyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvinoita kuti ndifarire kuteerera Studio 7 ndechekuti ndo inotiudza nhau chaidzo dziri kunyatsoitika munyika. ZBC inotinyebera especially panyaya dzepolitics. Hawanyatsotaura nyaya chaiyo chaiyo sezvamaitikiro aikaita, vanorerekera kuwanisaiti nowakubato rezanupiyefu. Saka tichiteerera Studio 7 nokuti inotaura chokwadi.
Vateereri veStudio 7 ava vatiwo havachatyi kuteerera nhepfenyuro iyi kunyange hazvo hurumende ichiti haisi pamutemo asi makurukota aya achitaura neStudio 7. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tinoda kutenda vateereri veStudio 7 nekutitsigira kwamaita kwemakore 15 uyezve ndoda kutora mukana uno wokutenda vatori venhau veStudio 7 vanga vachikupakurirai nhau kwemakore 15. Ngatirambei takadaro. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaRex Tillerson vari kupomera Russia mhosva yekushandisa mhando dzemoto sechombo chezvematongerwo enyika muEurope panguva iyo vaTillerson vari kuita hurukuro nemumwe wavo muwoso kuPoland. Turkey inoti America yavimbisa kumisa kupa zvombo mauto AYPG HKDH muSyria panguva iyo mauto ehurumende yemuTurkey apinda muzuva resere achirwisa chikwata chemauto ari kutsigirwa neAmerica. Zvakasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nemumwe mudzimai akapedza nguva ndefu ari kunze kwenyika asi akazowana iye mukana wekudzoka munyika umo akatanga iye bizinesi rekuchengeta vanhu mudzimba dzinonzi idzo maloji. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti loji yavo inonzi chii uyezve vakatanga sei kufunga kuita izvozvi zvemaloji.
Zita rangu ndinonzi Jane Marimo, asi izvo ndakunzi Jane Stobring. Ndakarorwa kuDenmark, murume wangu anonzi Johan Stobring. Takatanga muna 2011. Ndoona kuti zvinondibatsira zvakanyanya nekuti pese pandinomuka ndine program. Zuva rangu rega rega rine program. Well, kana usina chekuita unenge usina program. Saka apa ndinomuka ndoona kuti zveshuwa marooms edu akachena here, breakfast redu zviripo here zvinodiwa nemagesti edu, kana zvisipo tonotenga nemarooms edu zvinodiwa zviripo here tichingogadzisa takada. Saka ndine program ndozvinondibatsira muupenyu hwangu.
Pane zvimwe zvirongwa zvamunazvo here iro gore rino ra 2018 panzvimbo yenyu yeloji iyi?
Tine zvirongwa zvakati kurei nekuti takabva tatenga imwe stand. Tatenga imwe stand kuda kubva tavakisa yatiri kuti Harare Training Center. Saka ku Harare Training Center vachauya vachida kuita conference, maworkshop, kana vanoda kuita muchato, vanodawo kuita kana zvimwe zvechechi, vakanga varipo vamwe wacho vanenge vachida kuya kuzorara kuno kumba, vanongouya vachirara. Saka tiri kungoramba tichiextenda takadaro.
Pane kurudziro yamungapowo vechidiki here vangange vakateerera panguva ino?
Ndingangoti hapana chinotadzika munhu kana utano hwako hwakati nakei, nekuti zvese zviri mumaoko mako, zviri mupfungwa mako. Ndoona madzimai ekare senguva yedu isusu vaiti kana varambwa zvinhu zvakaoma kuti atange chimwe chinhu. Asi mazuva ano taane mapossibilities akawanda yekuti kana dai ukarambana nemurume unotanga zvimwe zvinhu zvekuti izvo, nekuti taane freedom yekufamba, yekukwira tichienda uko tichidzoka tichitengesa zvinhu zvako. Saka kumunhu wemukadzi ndinokurudzira kuti ingoplana chete zvinhu zvinofamba.
Mune vazukuru vangani?
Ndine vazukuru 10.
Aiwa, tobodzokera zvedu kuti pane zvamungatauro here zvekushingisa mamwe madzimai vangangodawo kupinda mune zvemabhizinesi izvizvi?
Ndinokurudzira zvakanyanya kumadzimai kuti izvo musazoti kana mana ambuya moti hapa chisina chandingaite muupenyu hwangu, nongomirira kuramba ndichipiwa nevana chete. Zvinova strain or energy yavo nguva yega yega vachafunga kuti ndinoda kutumidzira kuna amaenda. Saka isusu ngatirongei upenyu hwedu tichiita tumabhizinesi kwedu, tinotivaraidza kuti tirambe tiri tiri vanhu vakaani, kuti ukange wakarongeka uine programu yako unomuka uchigeza uchiita zvaunoita. Kana usina programu zvinonetsa, unozoona wakutongeza kana kumasikati wakasungira zambia. Saka ngatiitei programu madzimai, hakusi kuti kuita loji chete, kana kune zvinhu zvakawanda zvekuita muupenyu wenyu.
Vanenge vachida kuuya kuzogara paloji yenyu, taurai zita racho uyezve kuti vanokuwana ikupi?
Inonzi Simba Loji. Vanotiwana patine homepage yedu yakanzi, ukangoenda kuti ukaklika kuti Harare accommodation, inobva yabuda yakanzi Simba Loji. Saka mafoni edu 0777 433 496. Imwe foni yedu yamukwasa kuti kana muchida kubhuka munongoshandisa. Kana muchida kuenda pa tine also tine email address yedu inonzi izo simbalodge@gmail.com.
Makafunga sei iro zita rekuti Simba iri?
Ndingangoti izita rakakomberedza kuti izvo mutupo wangu unonzi Shumba. Ende ndoona zvese zvimwe zvinhu futi zvinobuda uchipindirana nesimba raunenge uinaro, kuti ndoda kuva nesimba ndiite chakati chakati. Saka combination yezvinhu mutupo wangu nekuti ndichine simba rekuita zvinhu izvozvo.
Mataura zvekuti munoita zvekuimba, imbo tisanangurirai nezve izvozvo.
Ndiri muimbi, ndine band rangu rinonzi zvakare Simba Band, Jane Marimo and Simba Band. Ndaane maalbum anosvika 4 ne1 single inonzi Kumusha. Saka ndingangoti zviri kufamba zvese zvakanaka.
Munoimba musambo werudzi?
Ndinoimba musambo wetraditional muno muZimbabwe.
Munoridzawo mbira here nezvimwe zvakadaro?
Ndinoridzawo mbira, asi ndina vakomana vanoridza zvese.
Ehe, saka muno wanzoenda kunoridza kupi?
Dzidzo dzangu dziri pa radio pa National FM nepa Zimbabwe Radio ne Sport FM vari kudziridza. Saka pandiri kuitira kuti dzinge dzichinzwikwa zvakanyanya muno muZimbabwe. Kuitira kana tozobuda kunze kwenyika, dzinenge dza vanhu vemuZimbabwe vabikwa nevari kunze kwenyika vanenge vadziziva.
Munotoimba here mumbotitse nurombi chana kamwe kerwiyo rwamunoimba?
Onku tinoimba.
Mumbotitse nurombi chana.
Ndiimba chidimbu chemoyo wako, ndiende nacho kubasa, variko vakanimirira, vanomira mhezi yetu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Thanks so much.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chaunotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Musi wemugovera wega wega tinokupai chirongwa chamunopakurirwa naJonga Kandemiri chinotarisawo zvinoitika muupenyu hwedu vanhu vatema. Ngatinzwei kuti zvii zvakakurongerai svondo rino.
Ndiro gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvenzara inonzi yapunya chisero mudunhu reDete kuhange kumateveleland north. Muchirongwa chedu tine hurukuro nemugari wemudunhu irori reDete.
Zita rangu ndinonzi Stanley Torima, ndinogara munzvimbo yeDete Hwange district.
Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaTorima. Mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei mudunhu renyu panyaya yenzara nekusanaya kwemvura uko?
Nzara yatsiriridza mukoma Jonga mudunhu reHwange district. Ndichitaura hangu ndakatarisa dunhu randinogara reDete, nzara iriko, hakuna mvura, uswa chaujawe even kana hong'ombe wakaoma, kana iyo mvura chaiyo kuma kumatsime hakuna, kana iko kwainobva kuzinwa kana vaiva nembombi hakuna mvura kana chaiyo yokunwa. Sadza iro chaiyo kuti vanhu vakwanise kunge vachiriwana riri kuneta nokuti pane dambudziko rokuti vanhu havana mari kuti yekuti vakwanise kunotenga kuzvitoro.
Saka vanhu vari kurarama sei vaTorima?
Iye zvinezvi vanhu vanga vachiraramiswa vaya vanokwanisa kuti vaende kunobatsirwa kurubatsiro hwesocial welfare, ndo mararamira avanokwanisa kuita. Asi pane dambudziko rokuti manje social welfare yakupa nekondisheni yokuti inopa vanhu vane makore makumi manomwe zvichikwira, kana kuti vanenge vano urema vanenge vachitarisa kuti vanotangira kupapa urema hwakati.
Mudunhu menyu muri kusangana here nedambudziko rekusarurwa panenge pachipiwa chikafu? Nekuti tinomonzwa mune mamwe matunhu vamwe vachinzi havapiwi nekuti vanenge vari webato rakati.
Fanika mapiro avaita zvishanu kuslay ward kwandakasvika, vachipane nemairirano andanga ndichitaura ayo kuti vanopa pamakore 70 years and above, kana kuti vanokupa nokuti unourema hwakaita sei, kuti unosarudzwa mairirano nokuti uri wematongerwo zvenyika kubato ripi. Hazvina kunge zvakaitika izvozvo, asi ndinoona kuti vanenge vakaita mistake pakuti vanopa vanhu vane makore 70 years and above, kana kuti vanhu vane nature of disability avanoda, nokuda kwokuti kuna anonzi muchirungu machild aid families, kuti mwana mukuru ari muform 4. Saka mwana iyeye kana akamirira 70 years ichamusvikira rini? Saka ipapo vaifanwa kuvaconsiderate vanhu vesocial welfare, because ndo so far bazi rasara rinogona kuita sei, rinogona kumiririra vanhu. Saka tachikumbira kuti vasungunuke kuti vasanyanya kubraketa kuti 70 years and above kana kuti nature of disability, asi kuti nemamiriro akaita nzara dei vapa munhu wose.
Tinozva kuti kune zvirongwa zvakaita sezvekushandira kuti vanhu vapiwe chikafu inonzi food for work. Zviri kuwanikwa here mumatunhu menyu kuitira vaye vanenge vane miri yakasimba vange vachishanda vachiwana chikafu?
Iyo zine food for work yanga isiko because still food for work ndingati yanga achipiwa masimba nevanhu ve social welfare because kuja kunenge kuchita pe kunenge kuchibva ku social welfare saka zvese food for work haiko food for work
ko vanenge vaine dzimari vari kukwanisa here kutenga chibage ku GMB uye kana chichitengeswa chiri kutengesa nemari
ku GMB hakutengwi chibage mukoma jonga GMB inongofamba nenetsoro yayo yekuti inenda ichipa chibage kunana social welfare social welfare ndo yozopinda pa ground yotaura kuti tinoda 70 years and above yotaura kuti tinoda vanhu vanourema kunosanganisira kuti uri bofu kunosanganisira kuti pamedu wakaita imetaona uchakwanisa kunge uchizvimiririra
ko zvipfuwo zviri kurarama sei kana munhu achiita dambudziko rakadai
zvipfuwo izvi neizvi zvinotori pakatomarara because kwakaoma kuye zvezvi zvichiri kungonongedzera bundero rakangomira pakambonaya mvura yakapa vanhu masimba vachiti vachiudza kuti vangaita sei vangakwanisa kuti vaite sei vazorima saka iye zvino izvi anything from the 10th of February zvichienda mberi I think zvipfuwo zvichasvika pakudonha because hakuna mvura iri kunaya izvezvi mugoma jonga mvura inenge ichinaya izvezvi ndeiya inofafadza and mvura inofafadza pakangobuda zuva inokupisa inokuuraya zvakanyanya zvokuti zvipfuwo ndo zvichatanga kuafektwa because tichatanga tichienda panext door tombokumbirana kumbirana asi zvipfuwo zviri panjodzi yakanyanya hakuna mvura yokumwa kuti zvipfuwo zvimwe kwandinogara kunoku zvinoenda kutonomwa kusuwage mvura yesuwage and that is very practical zvandiri kutaura zvokuti hakuna kwotinoti nzvimbo inei haina madhamu madhamu achona haachengeti mvura kana mvura ikanaya nhasi ikaerera mangwana pa mvura arwisi watinarwe rwatooma
aiwa tinotenda zvikuru vatorima nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri
no ndinotenda hangu mukoma jonga ndinoda kungoti kuvateereri musashaya mbereko nokufirwa ticharambawo tichirwisa kuti tikumbire kuti social welfare ibatsira munhu wese zvisinei kuti unezera ripi nokuti njara haina kuti unezera ripi haina kuti unobuda mbamani asi chandinakidza kusocial welfare kutaura chokwadi ndechokuti vanga vachipa vasingatarisi kuti unopinda dhachi here unopinda roma here saka tinoda kuda kuramba tiine tarije
manga makateerera kuna vastanley torima vanove mugari wekudhete mudunhu rehwange kumateveleland north muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndikusiyai muina reichoto
aiwa tinotenda jonga tosangana zvakare nemugovera unotevera
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakangamwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa misure nhehu dzedu dzanhasi vanhu vanosungikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeoperation restore legacy iyo yakasiya varobert mugabe vabviswa pachigaro vateereri vestudio 7 vanocherechedza kusvitsa kwenhepfenyuro iyi makore gumi nemashanu kubva zvayatanga kutepfenyura tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu rechoto ndiri muwashington dc ndokusiyai muina t tungamiri nkomo achikupa inau zendebele.